manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 1 2017.
Makateerera kustudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa anorova zvakaipisisa vashandi nemhuri dzavo paTech Mine kumateveland north.
Vanorarama nekuita zvepabonde voyambuka Zambezi vachinotsvaga mari kuZambia, uko vanopiwa dhora rekuAmerica kwete mabond north.
Caps United yoyambirwa kusunga dzisimbe mangwana pamutambo wayo neAl Ahly Tripoli yekuLibya.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe rinoti riri kushora zvikuru kushandiswa kwechisimba nemapurisa mukuparadza kuratidzira kwakaitwa nevashandi pamwe nemadzimai avo nezuro pamugodhi weTech Mine uri kuBubi kunze kweguta reBulawayo kuMatabeleland North. Vashandi vemugodhi uyu vanonzi vakatanga kuratidzira vachinyunyuta nekusabhadharwa kwavo mihoro yavo kwemwedzi mitatu sezvo kambani yavo iri kunzi iri kuti haisi kuwana mari. Nezuro madzimai evashandi ava anonzi akazobatanawo nevarume vavo mukuratidzira uku, izvo zvinonzi zvakazoita kuti vakuru vemugodhi uyu vadaidze mapurisa aya anonzi akakundikana kumisa kuratidzira uku.
Mapurisa aya anonzi akazoshevedza chikwata chinodzivirira mhirizhonga kana kuti Unriot Police, icho chinonzi chakasvikokonzeresa zhowe zhowe mukomboni yose mushure mekurova chero munhu aisanganikwa naye. Mapurisa aya anonziwo akakanda utsi hunokachidza pamwe nekuridzira pfuti mudenga. Studio 7 yakundikana kubata vakuru vakuru vemugodhi uyu pamwe nemapurisa kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Asi vandodhana Sitole, vanotungamira sangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vanoti havaone chikonzero chekuti mapurisa ashandise chisimba sezvo kuratidzira uku kwaiitwa murunyararo.
Nyaya yatirwadza zvikuru nekuti patanga kuratidzira vanhu havaratidzira zviri peaceful. Zvekuti padaidzwa mapurisa kwanzi kutanga kwacho mapurisa ati no, kana muchiratidzira zviri peaceful hatina basa nemi, tokuchengetedzai. Asi ava masikati vakazotanga kudzinga vanhu zvikanzi chibvai haishadi kuona ipano. Ndopakatanga kudi kukandira vanhu matiegas svika vanhu vazogumbuka. Saka vanhu vagumbuka vapedzira vodzoserawo vovakandira matombo. Ndo zvakaitika, vakandira matombo kwanzi vakambobva vakaenda. But havana kuenda kure, vakazodzoka vopinda mukomboni vongovataka munhu wese vachirova vanhu kunosvika nekuinyati vachirova vanhu mukomboni. Ndo zvakaita zvokuti kwanzi mutegasi akatomboenda nekuchikoro muprimary chaime ikanopinda muklasi ikatokachidza vana vechikoro nematichers. Saka we are not happy about maitiro iwayo nekuti vanhu vavanga vasingarwii nemunhu vari kuda mari yavo ine 3 months isina kuorera. Saka vofira izvozvo.
Saka imi sesangano mune matanho amuchatorawo here pamusoro penyaya iyi kana danho rakaitwa nemapurisa iri?
Tine matanho achatora nekuti pane munhu wandatotuma ikoko on ground kuti anogadha information yakakwana. Nekuti patozodaidziwa workers committee ikagarwa nayo pasi nemanagement vakapedzisira vatozoenda kulabor pakaitwa show cause order. Ndoyaita kuti vanhu vazodzokera havo kubasa after vabva kulabor nekuti kwanzi azomisa musindo ndisenator ndiye azopindira kuti koyava hondo here zvomungorova munhu wese wese kwandi vazomisa hondo iyoyo.
Imi muri kutarisirawo here kuti muchasanganawo nevamiriri vemugodhi?
Hongu tichatosangana navo nenguva pfupi iyo iri kutevera. Tichatoona tinzwe kuti kuchikonzero chiri kukonzera ichozvo chii, vane problem chaiyo here iri genuine kana wane problem kuwa no shunguru ziri iwanu kudara nekuti zvinozota uranoka muudza wanu kuti zvakamira zvakadai toda kugarisa apa ne apa pane kudai ziri wanu mapurisa wanu wachi demonstrate zviri peaceful wopedzera mangu wataka wanu mshika na matigas ziri rongura kuti havana reason iri straightforward yavainayo vada kungoshidzira wanu kuti vachikubvunza mari dzavo.
Avanga vari vandoda nasitole vanotungamira sangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vari parunare muzvishavane neStudio 7.
Mamwe madzimai anonzi arikuenda kuZambia kunoita basa rekurarama vachita zvepabonde vachiti kuoma kweupenyu munyika ndiko kuri kuvatuma kuti vaende kunotsvaga kurarama kuZambia. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Madzimai aya vakawanda vavo vanobva kunzvimbo dzakaita seKariba, Karoi, Chinoi, Chegutu, Kadoma pamwe nemaguta makuru akaita seHarare. Vanoti kuita zvechipfambi kuZambia zviri kubhadhara sezvo vari kupiwa mari yekuAmerica. Vazhinji vemadzimai aya vanoti vanozochinja mari iyi voisa kumabond notes zvinozoita kuti ive inowanda zvichienzaniswa nekupiwa mabond notes. Mumwe wemadzimai aya uyo anoda kunzirikanwa saamai Shupi vanobva kuKaroi vanoti zvinonzi muroyiro yera kure kuti vepedyo vagokureverera nokudaro havadi kuzivikanwa zvavanoita munharaunda mavanogara.
Zimbabwe tinoshona inoti muroyiro yera kure kuti vari pedyo vagokureverera anenge asingadi kurasira unhu wake kunzvimbo yaanogara ouya munhu kuzorasira unhu kuno kana adzokera kumba hapana anoziva kuti kuZambia kwaiite vamwe vanenge vari vakadzi vevanhu. Saka anenge achiona kuti upenyu huri kutiomeye apo neapapo oya kunotsvaga mari nenzira iyoyo kana adzokera kumba hapana anoziva kuti ndizvaanoita.
Amai Shupi vanoti chimwe chikonzero ndechekuti zvechipfambi zvinosungisa asi kuZambia hazvisungise nemapurisa sezvo vanenge vaine dzimba dzavanenge vachishandisa kana kuti malodge.
Chimwe chikonzero chemalodge kuZimbabwe chihure chinosungisa kunoku vanotoenda zvemalodge zvekuti anenge achitodaidza varume hausi kuda here uyatiteka business uwirirana mari wotoita udzokera futi unotsvaga uno muswere wese nousiku wese ndorinenge ritori basa.
Chimwe chizvarwa chekuZambia vamaswe mwale vanoti madzimai ekuZimbabwe vari kuita zvechipfambi vakawandisa zvakanyanya pamuganhu weZimbabwe neZambia asi vamwale vanoti havasi kuwana mari yakawanda sezvavanotaura sezvo vari kuvabhadhara mari inoita madhora matatu kusvika pamadhora mashanu panguva pfupi yavanenge vachitandadzana.
Kai vanongouya vachiita cheure variko vakawanda sitereki vanogara vanoroja samoya apa vanobhadharisa kupinda chitemuzira ndobasa ravari kuita mazimba kai nokutaura zvino. Saka kurarama hakuna upenyu wakanaka kubva kumo saka vanongoora vanobhadharisa even $5 $3 unongorova mashort time but vakawanda maure vanoita cheure kuno.
Asi mumwe mudzimai wekuDemocratic Republic of Congo anotyaira motokari dzinotakura zvinorema amai Elizabeth Lewis vanoti kunyange madzimai ekuZimbabwe achiwanikwa kunyika yavo vachiita zvechipfambi vanoti hazvisi zvitsva sezvo madzimai edzimwe nyika achiwanikwa munyika dzisiri dzavo vachiita basa rimwe chete rechipfambi.
Doesn't mean that the lady from Zimbabwe is the only prostitute in this world. No.
Muzvari sari nyakanyaka vanorwira kodzero dzevanorarama neurema vanoti zvinhu zvinofanirwa kushanduka munyika munyaya dzezvematongerwo enyika kuti zveupfumi zvigadzikane izvo zvinozoita kuti madzimai awane zvinovapa pundutso muupenyu kuti vararamise mhuri dzavo. Muzvari nyakanyaka vanoti zvechipfambi zviri kuita madzimai aya zvinokonzera mamwe matambudziko akaita sekubata HIV zvinozoisa upenyu hwavo panjodzi. Madzimai anoita zvechipfambi aya vanonyanya kuda kunofarana namuchairi vemotokari dzinotakura zvinorema vanenge vakamirira kufambiswa kwemapepa avo emotokari kuti vapinde kana kubuda munyika. Vanoti vanoshanda masikati pamwe nemanheru apo vanowana mari inodarika madhora makumi maviri pazuva. Ndakamirira Studio 7 pachirundu ndini Arthur Chigoriwa.
Kunyanga hazvo mapato anopikisa ari kuchemera kuti pave neshanduko pamitemo yesarudzo sarudzo dza 2018 dzisati dzaitwa. Bumbiro renyika rinopa mvume kuti sarudzo idzi dziitwe mutemo uyu usina kusandurwa. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Bumbiro remutemo yenyika pamwe nemutemo yesarudzo zvinopa mutungamiri wenyika simba rekutara zuva richaitwa sarudzo, uye bumbiro rinotarawo nguva inofanira kuitwa sarudzo idzi. Section 143 subsection 1 yebumbiro inoti upenyu hweparamende makore mashanu, uye upenyu hweparamende hunotanga kubva zuva rinogadzwa mutungamiri wenyika. Izvi zvinoreva kuti paramende iripo inomira kushanda pakati peusiku musi wa 21 Nyamavhuvhu gore rinouya, sezvo vaMugabe vakatora mhiko yekutungamira nyika musi wa 22 Nyamavhuvhu muna 2013. Section 158 inotiwo sarudzo dzinofanirwa kuitwa pasingadariki mazuva makumi matatu upenyu hweparamende husati hwapera. Vesangano reVeritas vanhu venyanzvi munyaya dzemutemo vanoti izvi zvinoreva kuti sarudzo dza2018 dzinogona kuitwa kubva mukati memazuva 23 Chikunguru na 21 Nyamavhuvhu gore rinouya. Mutemo unoti panofanira kuva nemazuva asiri pasi pemakumi mana nemana kana asingadariki makumi masere nemana pakati penguva inotaurwa zuva resarudzo nemusi unoitwa sarudzo dzacho. Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti kunyange hazvo mapato anopikisa ari kuchemera kuti pave neshanduko maererano nemafambisirwo esarudzo, sarudzo dzinogona kuitwa pasina shanduko iyi. Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaWalsh Mencube vakurawo nechiwai vanoti havasi kufara negadziro yesarudzo idzi iri kuitwa nekomishen yesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC.
Si munhu anoseta deti anotaura kuti sarudzo dzavako musi wakati, anotara musi wesarudzo hongu ndevaMugabe. Ende toziva kuti pane kakuvhidzana pazvinhu zviviri izvozvo. Isu hatina kukotsira zheve nemeso zvakasumuka, ende takatarira kuona kuti zvinoda kufamba sei.
Munyori mukuru webazi revechidiki mubato reMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai muHarare vaDevfort Ngadziore vanoti kunyange hazvo vange vari kushanda neZEC mukugadzirisa mafambisirwo achaitwa sarudzo dza2018 havasi kufarawo nekuti ZEC yave kutadza kutevedza urongwa hwayo. Paurongwa hwayo hwayakatura kuparamende, ZEC ingadai yakatotanga kunyoresa vavhoti ichishandisa BVR, asi izvi hazvisati zvaitika.
But zvaakutiomera pari zvino ndezvokutizvo hatisi kuziya manje kuti zviri kutanga rini. Taifungidzira kuti pachaitwa matesting kits paishapera, by now tinge takutoziva kuti zviri kutanga rini. So tirongodzoka kuvanhu vechidiki kuti gadzirirai, vari kuuya, vari kuti rini hatichazivi, ndo yaawariidi pari zvino.
Mutauriri wePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vanoti nyaya yekuti gadziriro yesarudzo haisi kufambiswa zvakanaka ndiyo yaita kuti vashandire pamwe mukuedza kugadzirisa zvinhu.
Kuita madiplomatic offenses kunze kwenyika, zvokuita mapolitical activities, mademonstrations muno, then tiri ineillegal committee iri kushanda iri kuinda mberi nekurwisana nehurumende mumadzitare edzimhosva kuti tinge tichiita mareforms ari kudiwa nguva yemaelection isati yasvika. Muchaona pakufamba kwenguva kuti isusu semapato anopikisa tichange tiri mushishi, tiri kumhanya kuno nekoko kuti tigadzirise nyaya idzi dzekuvhota, nokuti nguva yacho yasvedera, nguva yasvika, vanhu veZimbabwe voda kusununguka.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navatsvangirai vaObert kuti vanoti kunyange hazvo paine chikiribidi chiri kuitwa neZEC vari kutogadzirira sarudzo idzi.
Saka isu tinoziva hanzi muchishona tinoti chakachenjesa ndechakatanga. Tinoziva kuti vanhu vatiri kudhira navo havasiri vanhu vanovimbika. Vanhu vatiri kudhira navo makoronyera, matsotsi, inhubu, zvose izvo tinozviziva. Saka isuwo tine zvirongwa zvatiinazvo zvokuti panguva inenge ichikodzera tichizivisa vanhu vedu. Pari zvino zvimwe hazvingati ndingataura pamhepo nokuti tingangoti muchirungu zviri of a strategic nature, asi toda kuti vateereri vazive kuti chakachenjesa ndechakatanga. Takarohwa nezvousiku muna 2013, hatidi kuti tirohwe nezvousiku zvekare.
Vanoti bato ravo riri kugadzirira sarudzo dza2018 zvakanyanya mumatunhu ese munyika. VaMafume vanotiwo mapato anopikisa ari kuita mushandira pamwe kuti akwanise kukunda ZANU-PF musarudzo dzegore rinouya. Pawaro hwayo hwayakatura kuhurumende, ZEC yakati yaida kutanga kunyoresa vavoti muna kubvumbi asi kusvika pari zvino haisati yatanga kuita izvi. Vanongorora zvematongerwo enyika vavhivhidhi kwedu vanoti hapana chinoshamisa pane zviri kuitika kuzek, uyewo vanoti zviri pachena kuti komisheni iyi iri kushanda nebato riri kutonga reZANU PF. ZANU PF yakatotanga gadziro dza 2018 uye pari zvino yakatotenga motokari 365 dzekushandisa pasarudzo idzi. Vagwede vanoti mapato anopikisa haangafananidzwi neZANU PF sezvo ichishandisa mari dzehurumende.
Zvakaomera munhu wese muno muZimbabwe, zvakaomerawo mapato aya asiri muhurumende nenyaya yekuti tose tiri kutambura. Ndosaka vachitadza kuti dai zvinhu zvange zvichishandurwa munyika. Asi bato reZANU PF rakukwanisa kutenga motokari dzamuri kutaura idzodzi nokuti vane chokuita nehomwe yenyika, vari padhuze nayo, ndo vanopakura.
Hatina kukwanisa kutaura neveZEC kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vachabuda pachena nhasi masikati pamire pfungwa dzavo pamusoro pekuti America yoramba iri nhengo here kana kuti kwete chibvumirano chekuchengetedza mamiriro ekunze che2015 Paris Climate Accord.
Mumiriri weCalifornia mudare reCongress uye varisachigari wekomiti inoona nezvekunze kwenyika vaEd Royce vanoti America inofanira kuramba yakadzika midzi muAfrica uko kune nzara inotyisa mumatunhu matatu uye kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika. VaRoyce vakataura mashoko aya pamberi pekomiti yavo munguva pfupi yapfuura muWashington.
Vanhu muRussia vane mufaro mukuru panguva yenyika yavo iri kugadzirira kuita mitambo yenhabvu yeFIFA Confederation Cup kubva musi wachikumi 17 kusvika chikunguru 2. Russia iyo iri kuitirwa mitambo iyi kekutanga ichashandisa mukana uyu kuona kuti yakagadzirira zvakadii kuita mutambo we2018 World Cup uyo uchaitirwa munyika iyi gore rinouya. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mangwana vari kutarisirwa kuparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rinouya vachikurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Musangano wekutanga pamisangano gumi ichaitwa navaMugabe mumatunhu ose uri kutanga kuRudaka Stadium kumarondera mudunhu reMashonaland East. Rwendo rwavaMugabe urwu ruri kuuyawo mushure mekunge mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vatendererawo matunhu ose enyika vachiita misangano nevatsigiri vavo. Vamwe vari kuitawo misangano yakadai ndaamai Joyce Mujuru webato reNational People's Party.
Asi kutanga kwekutsvaga rutsigiro uku kunonzi nesangano rinoita zveongororo reAfrobarometer kuri kukonzerawo kuti vanhu vakawanda munyika vabatwe nekutya kukuru nenyaya yekutyira mhirizhonga yezvematongerwo enyika. Afrobarometer inotiwo uwandu hwevanhu vari kuti havachina chivimbo nesarudzo huri kuramba huchikwira. Mukuzeya nyaya iyi Tabata nhengo yeMDCT vachimirira mukoba mudare reparamende vaAmos Chibaya uye sachigaro weZANU PF Youth League kumaNikaland vamubuso Chinguno. Totanga nekunzwa kubva kuna vaChinguno nezvemisangano iri kuitwa navaMugabe.
Tiri kuita chirongwa cheZANU PF Youth League whereby our revolutionary icon candidate yedu kumusangano weZANU PF Life President weZimbabwe Comrade RG Mugabe vanenge vatenda mumaprovinsi kari 10 kunosangana nevechidiki vachinzwa maissues atingaadhiresa in terms yekuti mayouth avane empowerment maprojects angapuwa vechidiki province by province kana iri province inovaminaraudzoonoda kuti vana vangabhenefita sei, nyaya dzekuti vana vatagrede kugara, nyaya dzekuti mayouth vaencourage kunoregista kuvhota from 18 to 35 kuitira kuti ndopano huwandu hwemuri Zimbabwe hwakawanda paedzi iyoyo.
Vachibaya, mutungamiri wenyu ari kuitawo sei?
Mutungamiri wedu vaMorgan Tsvangirai vanova ivo vachakunda zvine mutsindo pasarudzo dziri kuuya muna 2018 vanenge vachisangana nechaunga chemidlands kunzvimbo yemukoba stadium musi wa10 June unova mugovera uri kutevera. Vanenge vachisangana zvakare nevechidoko ipapo vachivakurudzira kuti vaende vandorejesa kuvhota, kana varejesa kuvhota vagovhota kuitira kuti ramangwana ravo rive richimira mune zvakanaka, nokuti kana vachinge vavhota vobvisa hurumende iripo iyo iri kuvashayisa mabasa munyika yeZimbabwe.
Todzoka kwamuri mukoma mubuso, vamwe vari kugunun'una kuti imi vechidiki kunyanya veZANU PF ndimunokonzera mhirizhonga dzezvematongerwo enyika idzi, zvikuru sei kana nyika yatarisana nesarudzo.
Zvino dzevati call bad losers. Tinika dziva bhora inopa mhosva kuna referee. Takaita kwebundiro nyowani mukaitwa mitemo yekuti vanhu vanovhota sei zvikavirirwana. Saka hatishandisi violence isu youth league yeZANU PF. Tinoadressa real issues affecting the people in general. Vanhu vaishuva kuda minda, vanhu vanoshuva kuita migodhi, ndoo mapolicies anotimirira mugadhi kupa hunhu vanhu vatina. Tichidaro vamwe vedu vane basa rekupfeedzera masanctions kuti vana vatange vatambura, vatambura gona kuvavhotera. Saka nekudaro vanhu vanoona the sound policies dzinava mugabe, ndosaka tichivadya. Chero izvozvi vakabatana vari teni zvavakubatana izvi, kubatana kasakusabatana vamugabe is going to win resoundingly come 2018.
Vachibaya, munoti kudini nyaya yemhirizhonga iyi? Vamwe vanoti nemiwo vechidiki kuMDC munomboitawo zvemhirizhonga izvozvi, nyika yatarisana nesarudzo, zvinopa kuti vamwe vanhu vati havasina chivimbo nesarudzo dzemunyika.
Mashoko akakanaka chose, nokuti watara zvakanaka muna mai angu Bhule, kuti vamwe vanoti chinova chiri chokwadi. Chinozikanwa muno munyika pasi rose ndechekuti ZANU PF ndoine nhoroondo dzemhirizhonga, nenhoroondo dzokuponda vanhu, ine nhoroondo dzokupisa misha yevanhu, ine nhoroondo infact vandori nemadhigiri emhirizhonga. But mhirizhonga vachiita kudaro, isu sevana veZimbabwe tiri kungoti vachiita mhirizhonga yavo iyoyo sarudzo tinongovakunda. Zvaitaurwa nemwana mai angu iyo zvokuti chero vakabatana vakadi, haiwa iyo zvanotaura nezvazvo. Chinozikamwa muno munyika nepasi rechokuti vamugabe vakarakashwa zvine mutsindo navatsvangirai mugore ra2008 vatsvangira vari oga. Maelection akawanda vanozviziva kuti vanga vachingomaruza. Isu vemusangano weMDC tinoti maelection ngaaitwe murenyararo pasina mhirizhonga. Vana veZimbabwe vaakuziva kuti ZANU PF kana vaakuenda kumaelection basa ravo kunyepera vana veZimbabwe. Vakapromisa kana kuimbisa vana veZimbabwe mabasa 2,2 million jobs, nanhasi hapana chiripo.
Mukoma mubuso, manzwa zvataurwa navachibaya hapa, hanzi mabasa aripi?
Ndotanga kuresponda kuti mukoma Chibaya, you are blowing your trumpet over effect of illegal sanctions. Noa dzamakakumbira iri to the western country.
Vachibaya,
hai, mashoko arutaurawo emasanctioni ndofunga kuti vanoziva havo chose kuti the biggest sanction atinayo muno munyika yeZANU PF.
Nengo yeMDCT vachimirira mukoba mudare reparamende vaAmos Chibaya vari parunare kuzvishavane. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigari weZANU PF Youth League kumanikaland vamubuso Chinguno vari parunare muHarare.
Munhau dzemitambo, vateveri venhabvu vayambira chikwata cheCapes United kuti chisadherere chikwata cheAl Ahly Tripoli chekuLibya, kunyange hazvo chiri kutatarika mumakundano eCAF Champions League. Zvikwata zviviri izvi zviri kusangana mangwana mumutambo uri kutambirwa muNational Sports Stadium muHarare. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Vanofarira nhabvu munyika vanoti Capes United haifanire kutarisira Al Ahly Tripoli pasi, sezvo chikwata ichi chichiziva kwete kukundwa muZimbabwe kuri kureva kusvika kumagumo kwenzira yavo yemakundano eCAF Champions League egore rino. Muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti kukurumidza kusvika kwakaita vashanyi ava muZimbabwe kunoratidza kuti hapana chimwe chavari kufambira kunze kwemapoints ese matatu.
Capes United haifaniri kudherera timu iyi, nekuti timu iyi yatoya ichida kutora zvimapoints. endi isusuka kana tiri pa homga ngati tosunga dzisimbe nekuti ivava vanhu vakava vaya kuzotora mapoints
munyori wenhau dzemitambo mubepa nhau renewsday tawanda tafire nyika anoti veruzhinji vasatarisire mutambo wakapfava paau ali tripoli sezvo chikwata ichi chiri kuda kuita mbiri nekusvika makota finari kekutanga mumakwikwi aya muteveri wemakepe-kepe vatapadzwa mufundisi vanoti Capes United haifanire kudherera au ali tripoli nekuti kuita mangange kwayakaita nezamalek kuri kuratidza kuti haisi yekutarisira pasi
mangwana Capes haifanira kudherera tripi wale noti bhora rere rakaoma in terms of pafootball hezvine Capes ine disadvantage yemainjuries akawanda saka anotofanira kutamba bhora sezvazviri
asi vamufundisi vanofunga kuti makepe-kepe anokunda asi kwete nezvibodzwa zvakawandisa sezviri kudiwa asi 1-0 chete
Capes ndoona ine green light yemangwana inohwina 1-0
chekwata chekulibya ichi chakaridza kuti hachisi kutamba nemutambo uyu mushure mekusvika muHarare nemuvhuro mazuva mana mutambo wavo usati watambwa asi makepe-kepe anofarira kukunda mumutambo uyu kunyange 1-0 zvayo kuti varambe vari munzira yekuenderera mberi nemakundano akakosha aya vanotungamira chikwata ichi vadzikisa mari inobhadharwa pagedhe kubva pamadhora mashanu ayo vanga vachishevedzera mumitambo yakadai kusvika pamadhora matatu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariad
yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevateereri vestudio 7 pafacebook
ndaramu ndinonzi pastapaul sangangore chechi yatinobata naye inonzi Victory World International Ministries inowanikwa muzimbabwe kuHarare at the same time ine mabranch vari kufararira nepasi rese ukataura nevanhu kazhinji vamwe vanoti youare being controversial somehow ndo zvinotaura nevazhinji mhinduro yangu kuti ndikudaire ndeyekuti handigone kuavoida kuva controversial because vandinotoparidza wacho ari controversial even ndikasada inini but vandiri kuparidza wacho because mukacheka unonzi wakazvarwa nemhandara mhandara yacho haina munhu araranay yongerekana yaane nhumbu yoponwa dai studio 7 yanga iriko mumazuva akazvarwa jesu mariya maitomufonera muchimubvunza kuti ndochii icho chichi kwete zvega izvozvezvo jesu mumwe chete anoti ini ndakafa ndikamuka yega iyo ikonzerosa kuti anoti ndakafa ndikaisatoziva munhu akafa hakuna achadzoka asi iyedu isiwatonamata anoti ini ndakaenda kuakafa ndikadzoka zvega izvozvezvo kuti makes him controversial saka kana jesu ari controversial isu vacho vanomuparidza hatigoni kuzavoi chinoitika panyaya yekuti mwari anonzi ataura pafoni hazvifaniri kunyanya vhundisa because mwari mumwe chete wakambotaura padongi akambotaura pagwendi satani chaiye akataura naevu ari munyoka so zvinhu zviri supernatural zvinogona kutaura nesu anyhow anywhere in the natural the bible says in the book of Jeremiah it says call unto me call unto me haagoni kutiudza kuti ndifonerei kana kuti ndidadei tisina pekumudana napo pese pawangopfugama ukanamata watomufonera
hakuna akaona mwari akararama vanhu vose vanozviti vaprofita vari kurarama pane ino nyika ava ndo vari kurasisa vanhu avo
ava vamunoti pasta Sanyangore vachenjerei ndo vaprofita venhema venguva ino ava vangwarire kusausa vatendi chaivo vanorava nzvera ishoko ramwari tava munguva yekupedzisira
apo manzwa kubva kune vatsigiri vedu vefacebook page yedu yevoa shona newhatsapp kana musati mafarira facebook page yedu yevoa shona mhanyai pafacebook motsvaga pakanzi voa shona modzvanya pakanzi like ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muwashington
tinotenda Marvelous vateereri musakanganwa chirongwa chewomen's round table na8 pm apo tiri kutarisa mhirizhonga yezvematongerwo enyika inotarisana nemadzimai munguva dzesarudzo
kana muchida kupinda muchirongwa ichi tinyorerei pa 001202465038
anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti murari zvakanaka vateereri
neni wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Kande nanditungamiri nkomo munhau dzechindebele